Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Tanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you'll be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe mahlabezulu linjani lapho likhona kula ngapho ke endaweni esijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kusasa phela iKhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthi iKhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani. Sabe silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lweKhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba Wande, kunjalo mfowethu.
Ndiripo duwe, makandini zvenyimi.
Nyapira mfowethu.
Zuva ramangwana rasvika kare. Tinhasi tiri kuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei. Chii chavari kuronga vari kukwanisa here nokuti kune vazhinji vari kugununguna vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika maererano nezvemari nekushayikwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana vachidya vachinwa vachifara nemhuri dzavo asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichirienzanisana namamwe makore apfuura tiudzei zvamuri kuita tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pafacebook page yedu VOA Studio 7 VOA Shona ne VOA Ndebele nhamba dzokutifonera i 001-202-619-2077
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuku Ngwenya utamhiye ngkhona bafowethu uzobuya ke ubakajidzani uti salibonani Dube loHande kunjani bakajidzani Khisimusi enhle khona ngapho kuzobuya ke unhlanhla bahlangene Dube kunjani mfoka Mthembo siyabona tike lijahe likhulu leli ke eliku Highlanders iBhoso ichila moya ye soke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani lamhlanje kuta suntil na yine kuphela kumele kukhuluma ake sibachayela ingoma phela sizwe ukuthi kambe kuhamba njani lamhlanje kunjalo wandi yeah so uthi sibachayela ingoma mzali Can you sing a song?
Not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
a lot. I think so. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, like, Christmas Eve, and where's Zimbabwe? One day, how about you say, Christmas Eve?
Do you know, Shuirai Christmas yakanaka tinozive kuti zvinhu zvakaoma apa naapo asi Christmas yakagara riri zuva rinoreva zvinhu zvakawanda kumhuri yeZimbabwe sezvo vazhinji vatendi vari vechiKristu munyika yeZimbabwe saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa muvhiki inenge ichitevera saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete kana makaritarisa zuva iri munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe
ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa, nguva yekushanyirana. Asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo. Zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu, kune chipo chikuru chatakapiwa naMwari anova mwanakomana Ishe Jesu Kristu. Saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo, vamwe vachifarawo nenzira dzavo, asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas inguva yakazarwa Ishe Jesu. Saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya, asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi kwavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya. Mufunge kufadza kwazvinoita, Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika. Pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka. Nesuwo nanhasi makore azopfuura 2000 Ishe Jesu vauya panyika, tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chacho choramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ngomnandi kakhulu ingoma emnandi kakhulu yethulwa ke limenemene lamntazeli jayela nje okudibeneyo nje okutshiyeneyo okuthize. Sibone ke lapha ecingwane silo baba Ishmael Dlabangane. Dlabangane, kunjani? Ngiyaphila kakhulu, kunjani lapha khona khona?
Hayi, konoko nje ungatsholi.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Andizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kumbe ngithi isikhathi se-Christmas kathesi?
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizi ukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa-ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle, nabanye abasekhaya khona le kube no-Christmas omuhle, naloba ngisikuzwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle lihle
ekhaya. Wena uyabongaphi Dlabangane? Uyabongaphi wena?
Baba.
Wena uyabungaphi?
Mina ngise-Cape Town emsebenzini manje. So angizi ukuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela. Ngibingelela umama, lo mama wengane zami ney'ngane zami zonke. Kunye nabafowethu mina ababe nesikhiphiniso omuhle, abashayelayo abafowethu abashayele ngokuqaphele emgwaqweni, bakhangele izingozi, bathi uma sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la baya khona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu-ke, ube lekhisimusi enhle noba nje uyakusebenza mfowethu, sibonge kakhulu. Yeah, so that is Mr. Ishmael Dlabangane. You'll be working during Christmas. He says, well, he said that the situation is bad at home, but he's saying good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But this, essential services are always essential.
They are always like essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty. And
we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look kalamakatarisa makisimisi mazhinji apfuuraya kuti angari makisimisi anofadza zvikuru, vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaitika tasvika panguva yekrisimisi kuremerwa kwacho kwaita sokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sokuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari? Munoona sokuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Nawe tirikuona kuti vakawanda kusanganisira one suo zvekare tirikuona kuti Kisimusi yedu yegore ino yakasiyanawo nemamwe tambotaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagungano akasiyana siyana hunge vaine mafuta ekufambisa hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemachristmas box asi vazhinji tirikukundikana noda kwokuti nyika yedu ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mari hadzisi kukwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti homwe hadzina mari asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira ndishoko ramwari uri shoko ramwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko ramwari saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyange habhabha guku anozotaura achiti kunyange kumunda kwasabuda chibereko kunyange zvandaita zvikasaita asi icharamba ndichirumbidza mwari saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka asi hazviti tadze kurumbidza musiki nokuda kwechipo chake jesu kristu chaakatipa
is very clear about that, that the economic situation affects everybody including the faithful but still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out there is the belief that is the driving force behind a lot of people
now let's have music kumatavere usama kumatavere
chavire
ikisimusi fikire chona kona
Rakanangana nemi vokwa maranda naika Nasa andisi kuda any standing passenger Saka munhu wese ngagare pasi titange kufamba Koimi mama makagogara pa passage ndati andisi kuda standing passenger indava
Hai tajaila kedu ndave nechinomo changu atizvitoro ndizvavanhurume vanhu kachi vanogara pasi
Mubhazi garai pasi kuti mama akuna zve respect dzeinzokumba idzi Kwangu baba wakamira vakapfeka overalls ye blue Chirudzi, what kind?
Moyo wangu uchunguluka.
Kutwa ubaba ugqoke ibhatshi kumbe ibhulukwe ele blue, eh? Kutwa moyo wangu uchunguluka. Kutsho ni what? Moyo wangu uchunguluka.
That was a first class entertainer. Yeah. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Moyo wangu uchunguluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the past. Yeah, so, you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, eh? When he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think there are routes to Kurao, the 2 hour Christmas, the younger Irungoa Guti, Mlinga Mata Tender, Wayembe, no one never be Reiki, and the first come to Christmas. It's like about Christmas, no one got me out there, Wayembe, I'm going to go on. But in Jai Zunga, Natter, Muris, and I wonder what was about Jeff, I got Chingwacha, Uya, Masai, Pinimba type. Akaiswa Jim, akaiswa Doi, akaiswa, you know, and Majarini. I am going to start around with this. Like, yeah, it's not the other day, but I come on this. I never got pizza.
And you still remember that jam, you know, Gamune jam, so you eat a little of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of. those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember
that. Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets, and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would would be invited.
And do you still remember
that it was a very, it was a very nice time.
Khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. Basitumezele ama audio abo sizwe ukuthi bathini Christmas. Lalelani lizwe. Yeah, what bakhulumo.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe sharp ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Merry 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 Christmas ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe ngithi sabona nako sabona gogwami sabona malumami sasindisiwe uphaisoni uPeter Ngwenya uMargaret Ngwenya ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami
sibonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho ngisuka khona hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone zosala ngilapha egoli ambuye ekhaya ngifisela impilo enhle endala iChristmas enhle abahamba emgwaqweni elihambe kahle lizobe lifika lapho eliyakhona emakhaya ngiyabonga
ngizothanda ukubulisa ugogwami oseMorning Side ugogwami oseSomizi ugogwami oseMatobo nalo ongumphoyisa no-anti wami uVuyiso ngibulise noBeauty ngiyakhumbula noMeli noSuku yonke nje ngiyalikhumbula Themba Lukile.
Ukuthi mina libe leChristmas enhle ngifisela ufowethu uSabhebhu lo-Agrippa ekhaya onankosi sikuba sonkomo nabosibali olihle nabantu abami uNkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala uNasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu ngithi lonke ngilifisela okuhle bathi bakithi lapho edankabezi
emlabhuzi.
Yela 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 iwande asiyayidla sibi lawo akunyikinyeke phela kanyunyikinyeka nje umzima mzana.
I don't think those days are ever going to come back.
Used to jive, jive and all those kind of things. Sibone ke abantu abakhona lapha ke ku Facebook silo ubakajizani siyambona yakhuluma ukuthi eminyakeni ekhaya esontala besibhalisa izinkwa lama drink ezitolo eliza kuba lakho ngekhisimusi. Lamhla abalakho konke lokhu akula sinkwa ezitolo akula ma drink kuyidololo nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo, mina ngisemsebenzini, I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right. Then uMusa Masibuko uthi litshona njani Dube, ye ngitshone kakhulu na unjani khona ngapho ke uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni. Ubakhaya besiphinda njalo uthi ikhisimusi ngikhetha ukusebenza ngama-holidays ngoba kumele ngidinga i-school fees abantwana kuphela lama-uniform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas is for abantu nje abahleli kuhle, mina is just another day. What do we have there?
Yeah, pani vatitumira ma message akatiwande. Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yes sun jam alongside Nestock Majarine. Aizvo ndo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro aifurana pamba. Inguva yacho yakanga yakanakawo zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa Charumbira anoti hapana Merry Christmas, vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro. Nguva ino yanga chifanira kuva nguva yokufara, vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro. Asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo tinoemba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Noni TK anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda chose kuti munotandarizana nesu. Donald Mamboma anoda kuti timufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose, tinoshuvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwa hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare Anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kwezanu PF zvadirwa jecha. Ndova mafungiro wayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku. Asi nhasi choda kuti titarisane nekisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare taka sununguka nekuti zuva rekisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero. Yes.
Sesifake music kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha likhona laphela lilanga lenu. Ye nakho ke music. For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leather Crafts, who says, "Follow me right now, go to Kamalami, Mutofara Hove, usiniki namba yake, konapake, ku VOA Ndebele Facebook page. Kuzobuya lobonga animoyo la uti ye, mkala nimfonele, uti nse Zimbabwe, uswakele la inomboro zake. So, ke, silete malo kuti, ya kolisa lopel kona, lobonga niku zima, kodwa siyawazi ukuthi kukhona nje okuncane elingabe liyakwenza. Kuzobuya lo Nomsa Jiyane uthi Happy Christmas to you all. Yes, yakuza sibili ulobani khonapho one day. Sikusibone mfowethu.
Bana Koti Nompemi Koti ari ku Johannesburg anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese. Kisimisi yokuno kuJoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno. Zvasiyana nemakore apfuura. Izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari. Asi hatifaniri kunetseka zvikuru, tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka. Muripo here parunhare? Tiri kutaura nani?
Mutana na Klaus and Mandizidze.
Aha, makadi kwa Mandizidze.
Ah, tunofara makasimbe.
Maronga chinji pa kisimisi. Yato shika kama mkwana. Kwangu sarama awa mashomanana.
Christmas ita kuno taka igazi ra chaizu. Tuzimu no South Africa. Muri right.
Oh, muri ku South Africa.
Kwa mziko, kite ripo ndire kuti kumusha kwe duku ndo kusina wanya tomira zara naka. Kuti kune ma mixed emotions kuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuti zvanhu zvakati nakei vanhu vaingo focusa nekunakidzwa ne Christmas and stuff, but I think at the moment, you know, vanhu vari kunakidzwa zvavo those few, but I think majority is really in a big crisis.
Musina kuenda kumusha kunofara nevamwe.
Ine hangu ya maiti yes, my different reasons, because wana mai vanga wari kuno recently. So, wakatenda wa wakumba, I think last week. So, tawango ta ano, since wabiru wari kuno ku, is said we don't need to go there. Also, looking at money finance, kuti, we can't afford to then, you know, go through another expense where wabiru wangu wari kuno and stuff.
Kunyango hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura. Mweya wekisimisi uripo here zvakanga sezvakanga vachingogara vakaita?
Ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti asiremba zveriwo madays atatu kumusha. Back then waitikana vakanzwa kuti mangwana 25 waitozuva kutoti it's Christmas, you know, the company that feeling yekuti Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, this is a bit organized. Like now Christmas day are not kuchinja, we still have to go through like the same process of kuranga kuzvarwa kwaJesu nekufa kwaJesu and stuff, you know, it's that spirit. But June nyaya kuti vanhu vari kuenda through a lot at the moment. You're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, Friday, kuti Christmas yafika and all that, when you like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing, you know what, if that had Rikumba Chandra Mikamangu, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there's a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana, Igera to Sika, and just a couple hours away. And some people don't really have plan with what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really a mess.
Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchaita Kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, tatenda nesiwo. Basa renyu tinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish maramba muchingopusha kuti kwanse kuwana crowd namba ichifollowa kuti maybe at some point government will hear my voices and try to do the right thing.
Before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir, but we are coming back to you now, so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding. Duve.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangizu?
Yebo, nyadizu.
Mara, kuchayeli ngoma, Ntombi. Lalele, lapi ngoma, le. Yeah, lalele.
All right.
Yeah. What is Pombe's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Right, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uyizwe njani ingoma le?
Hayi, be right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hayi, no, angimazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela i-sweet sogodo, eh?
Ah, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
Nokulungile. Akukhulume ngokuthi i-Christmas kume njani?
Hayi, i-Christmas yomile.
Njani imandlo mizi inkosazi ndlo
hayi inkosazi yadure isitolo phela kuthengeki luthi wonya kupho aso hayi vele kunzima kakhulu vele khona kokuqala yabungasebenzi yathenga ngani
usendaweni enjani khonapho lapho khona
useblawayo
wo yebo kublawayo vele akula akutholakali lama namnede ikokola akusela kuma njani ke
hayi akula ikhona ku black market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yeah, mikhona ndiba be hotel outside the country.
Yeah, madoda. So aiza tengeke izidolo la.
Hayi, ayithengeki lapho ngwathanda ne BP. Like kodwa vele isiduri sine store.
Yeah, madoda, kuzima eh?
Ah, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nxa ugangela iChristmas yakudala leya kates, akuqathanise ngisho.
Hayi, hayi, kathi sikumbi shem. I think so nje lithola kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda, kudala wawusidlali ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, akwakumnandi.
La ma-chicken into ezinjalo?
Ya, konke vele.
So kathesi dololo?
Ha, tesabula lutho akunzima shame.
Ye faka ke ukhuluma ke ukulabantu ukhuluma ubingelela abantu ofisa ubavingelela.
Bengithanda ubingelela umama wami. Ulanga. Lo mntana uMkhayili.
Mhm.
Lo kazi nami namathins.
Mhm.
Ya, wana love.
Kanti umdala ke ubaba uNdlovu ke. Ngiyamfonela uNdlovu. Ngiyamfonela uNdlovu ngithi umkhodlile.
Ngiyamingelela kusasa.
Hayi no kuyazwakala mama. Yeah, so hayi iphosela ukugcina ke mama.
Hayi ayokugcina kule ukuthi Christmas hayi nzima ngapha.
Yebo phela.
Ngingakuthumezela isithu sogodo elinye.
No kulungile mama, sibonge kakhulu ungadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembi Ndlovu. She says things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. Even in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music. That is some music from a Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita's TC Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandebele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, K. Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francis Town in Botswana happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Mm-hmm. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Mm. Gabriel Paratsai and Elvis Mukata are saying, phone us right now. They are on studio, VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember, too, that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we're on Twitter and all over the show. Yes. What do we have there?
Yeah, tina kotini arguchi wangwetatozi tene ramuzimba toi wona mangwana ukadaku farisa unobatwa ne matsuotsi. Ayayayayay, shaka wama iso. Johnny Bongani, anoti happy Christmas to you. To you all, I wish I could be home here. I mean, in Arabic country, no holiday, it's a normal working day. Jimbo zinosiana, nezvitendero zvinosiana. Padukutonsukukwa, tsandukwa. Anoti, the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinozvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our reverend says he wants to go. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3 verse 16 says, for God to love the world, that he gave his only begotten son, so that whoever believeth in him should not perish but ever everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. I'll share my last word also, noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8,
It says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Saka tingadai takaomerwa panyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, asi hatitadze kuti tiwanane mukana nehama yekufara pamwe chete kumbondirana, tichiziva kuti hakuna chichatiparadza kune rudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza, ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe. Nepashoma patinapo ipapo, ngatiratidzanei rudo. Mwari anoramba akatendeka nguva dzose. Zvichanaka.
Amen. Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things might be tough today, things might not be as we wanted to do or to have, but the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to. But the time is coming. We should still remain hopeful that God loves us, and we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ube sivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma. Wosibonga ukuthi cha kancane imusic. Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma.
Yeah, Mamboma, Magadinko.
Nimkoma Gibbs.
Kunjani mambo?
Merry Christmas.
Mazvita tinoimba kuti imi mugere zvakanaka. Aiwa tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko enyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsire tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Ndinofara semuteereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semuteereri. Semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Ndinofara. Kutaura pazvara kadai nekuti mangwana ndo zvara kazvarwa Jesu Kristu wedu asi shoona nezotaura achiti ukama waigasva hunozadzisa nekuzha
hau
cheta munyika medu mukoma kana muchinzi hamuna madrink tinoziva tai ndaiva kumusha kara hakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma notendera neni Christmas raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekuti kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa vanomwa doro vachimwa doro vanomwa madrinki vachimwa madrinki varedhio dzichirira dzidi but kana pachinzi doro riri kushayikwa kana pachinzi drink riri kushayikwa Christmas ndingade kuda kuita nezvangu kuchitendero chechikristu but ndangotaura zviri generali mararamiro ataitaka ndatosiyana mugoma nokuti kutownship vanhu vaitamba redhio vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi ha krismas yanakidza asi nitaura zvokuti krismas taidhaivheta kuti taisakune zvokuzha kana kuti aa ndatinoziva chaizvo vanhu vabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zina iroro kutownship vachinakigwa muchingoonanawo sevanhu vanomwe vabva kuzvirungu vamakapindanawo zvikoro hamuchisangana maka saka kana pakunzi deuta haisakwanisi kubika doro mukoma kana kuti haichina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vangwe patirimas krismas iyo inolusa value mukoma
nyaya yedori inokunetsa imaningi here
hainetsi but doro rinobatanidza vanhu zvichaisa zvokwadi
rinobatanidza
vanhu pasina ndosaka ndichiona kana chero parufu kana weeva panoungana vanhu doro renge riripo because doro is a unifying factor kana kukashaiwa doro ka apana nunga chizao ni njanga ripo kana because you know isem madoro mkuma like you zindu madoro
hai
zindere wenya zindu madoro ndaenda akenda kuti ranje kuti nunga zenge zine kusiyana azinoti ndanzi zvapera kuti kuno kuhaven beg anda kwaenda kumusha mkoma ndapinda mtown ndikaona kuti
taurai
mama kazara vanhu like unlike ye gorira ya 2016 ndakatanga kusvika kuno maito vering bavano kuti 1 2 3 4 mamna vanhu vakaenda kumisha kuti ndikwana nyange ndikwana South Africa ninge zvineka kuchinja mbichana pa Christmas apa vanhu vakazara nasi kana mjoku ndakushandira kwa sango senga idoro chete mbo
hai
ya zvimwe groza ndarikoni vanoti papa ne queue singati pa matiuva andoni ndatenga hangu mgomo
hai tinoemba kuti zvichafamba zvakanaka tinoemba kuti muchafara asi tinoda kukutendai nekuti tsigira kwamunoita moitawo kisimisi yakanaka mofarawo
inotenda
zvakanaka zvinomwe
mavelasi vari kuZimbabwe tete practice ya Jeremiah mukoma jonga kande miri mukoma tanonoka wande mukoma jibs duve mukoma ndunga milingomo tatenda gumbo nevamwe maproducers kenyu ari behind the scene asinga tida kuti vave ne Christmas yakanaka munoita basa rakanaka mukoma munotigonera
inotenda
tinotenda tinoda kutenda mukoma muve ne Christmas yakanaka negore dzaratura nongofira zvakanaka mukoma
aiwa tinotenda
sikongera kuru ke mambo
iyo sina mukoma jonga ndika kana mukoma jonga kande miri mai we
Siyabonga baba.
I want nothing I'm going
home. Yeah, happy Christmas. Yeah, that's Donald Mamboma. Yeah. So now we've got some messages on Facebook. K Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you Studio 7 for allowing us to reminisce. Then however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele who says 1 Timothy 1 verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses? Not do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I sure. do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No,
Okay, good. So which means you don't read. So okay, Peter, put it up.
We don't want to turn this program into a Bible study.
Sibida jalo silome tembe mdongwa. Kube sikubuya ke uthi mfunelani khona manje usifakele lapha kuveyo indebele. Lo Enat S. Mabaleka uthi umenemene uchaya mnandi baba Dube. Kanti thini album yakho kuza kutshela mfowethu. Uthi isong le isanda ukuchaywa is dedicated to abantu beZimbabwe. Then Uriana Leather Crabs says mfunelani bantu. Bantu nyacela. So ke sichaye ke music sibadinga khona lapha. Yeah, bombani. Sport. Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela, yela.
No,
no, it's a request. It's not.
I used to be good, but right
but
now.
But you can shake, I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello, Muripar Nare Rap.
Hello.
Hey, Magadi Nenu.
Hello, Magadi
tiri kutaura nani?
Kutaura na mofu.
Na mofu. Au. Zviri kufamba sei mofu?
Mofu kuno kuno Zimbabwe tiri nani chaizvo.
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvakaoma baba.
Zvakaoma. Titaurirei.
Christmas ine tinoti kune vanhu vese vari muZimbabwe muve ne Christmas yakanaka. Asi it's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka
zvinoroma jonga.
Saka makaronga kutachinyi mangwana zvinhu zvakaoma kudaro. Munoswera muchiti chinyi mangwana.
Unosura, tu akumana taka kitandara ni muriza.
Saka muri makai tsvagira chinyiwo kuti itandare.
Muri longo tsvaga.
Izvozvo zvamakavanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndounorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo. Asi kungowana nguva yekumboita zvishomana naizvozvo mune mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho, saka musambonyatsonetseka izvi zvikuru. So Ida is telling us that you know, he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive, definitely.
John Banda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page. He says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you, Reverend Makwara, for encouraging words. Spinda futhi sibuyele ngapha ke esindebeleni. Uriano Leather Crafts says, hey, bantu, cela imfonele. So asimdingeni Leather Crafts lo, simzwe uyakhala, uyakhala Leather Crafts. So uthi sibe sishaya ingoma ngapha ke sidinga Leather Crafts. Izo izo.
Oh, bege manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Oh, bege manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Umshado wamapa, umshado wepepa. Umulalisa, umshadile kanti uqamba amanga. Umshado wamama, kanti uthethe inyoka ifake endlini. Ubeke manje sekuyaqashwana. Umshado wamapha. Hayi, ubeke manje sekuyaqashana leka. Umulalisa abantu zofelo thandweni. Kwamina zofelo thandweni. Aku zofelo thandweni. Ndandazo. Woyo zofelo thandweni. Zofelo nembaso. Ndiyo zofelo thandweni. Ndandazo. Woyo zofelo thandweni. Zofelo
Sikhona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi. Sithi happy happy Christmas okumbe kuthiwa Merry Christmas. Aso happy Christmas, One
Merry Christmas.
Uthi happy kathi kutsho.
You know, it's quite interesting.
Happy
you know.
Merry,
Happy Merry, same but
yeah.
You know, you can't use them. You can't switch them.
Oh yeah.
No,
my God, was 609.
You know, it's Merry Happy New Year and Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year. And
not Merry New Year and Happy Christmas.
Oh yeah, it's key one for it. Yes, it's okay. Not that far away. Have a good one. Hey, Baba Wobe, kunja.
Hi, kunja. Kilele linda linda.
Isi apila kulo ngabo ngona Wobe kona.
Mina ngithethelani ngiswe Cape Town.
Yes, sizafaka i-disclaimer sithi Wobe has no relationship whatsoever with our producer uMike Wobe ngoba abantu bangicala ukuthi siyariga la. So Wobe uzimele yedwa lapha ezulukandaba. So Wobe akusithethweza ngesikhathi se-Christmas.
Oh, hayi mina isikhathi se-Christmas hayi singifikele kakubi kakhulu lapho engikhona. Ngiyezwa sibili hayi nasekhaya kuyakhalwa izinto azimanga kakuhle. wethu ngiyabonga uThixo osinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha ngiyalibala khona kwa libona ukuba ngiyoriyana leathercraft at a small project which I'm trying to boost.
Yebo.
Yahlupha sosisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi isekuthi ukuvala esikwenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizibhadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, cela ubingelele kwesihlobo labangani. Ngene isihlobo labangani.
Ya, hayi ngithanda ukuthi ngelela umama wami osekhaya khona le eZimbabwe. Maye ngekho kwabulawayo ngabe esembareni kwakhathesi ekhaya eZimbabwe. Ngomama uNadi uMandlovu usaziso nobaba uNot uHobe, udadewethu uBlessing Hobe nomunye umna wami olotshele eMashingo uThinathwe Hobe. Nomna wami ongumfana onilandelayo ekuvaleni uThinodashi Hobe, nabanye bantombabingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama, bonke nabangane engikhule nabo, ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu baba Hobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lolu hlelo elisevela lona. Lithi hayi angazi ukuthi ngobeke sithini. Because lukhubalisa isihlanganiso sibili njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khonapho, indlela elibambane ngayo e-America kapho. Hayi, ngapha e-South Africa sengikhuluma iqiniso, Zimbabwe singathi silahlele bonani, kodwa manje sezinhlelo elizezayo lapho. Hayi, kubandlela sibili kakhulu.
Awubona ke Hobe, sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, ndizame phela ukuqonqosela la amanye amazwe ngapho, hayi mababe nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixotha kothisanayo emisebenzini langaphe kungabi ngolwane odayi zibane nowedandoda watwatwate angazi.
Ye, ta baba, thank you Mr. Hobe, bye-bye. Say sibonge kakhulu. Okay, bye-bye. Ye, simtshayela ingoma phela ubaba Hobe. Ye, simthi bhungu kancane. Umtande, umncome, love the person that you are supposed to love.
Yeah.
You know,
I'm very impressed by the spirit that people show. Mm-hmm. You can tell from the callers that we spoke to, mm-hmm, that one after another they talk about the hardships confronting them, mm-hmm, economic hardships.
And they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all. Mm-hmm. That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here,
music.
You know, Bambo Joe, in Ikisimisi, Ndichango Inzwane Wamwe, Basarandi Gara Bampa, you know, he couldn't get away, so he's just at work.
Let's get some bit of music so that we just conclude our program.
Wow.
Yeah, kunjalo, sicela music kuna. Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Eh?
Evangelical.
It works the same way.
It works the same way.
Off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Janona Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.